Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna dambudziko remafuta chakuudzai kuti izvo maletters of credit akaitwa atakapa Pickman anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mali of credit esi anonga tinawo tonga tichiita inosho kuti anoita revolve kutoti hapawe dambudziko zvakare.
Gavhuna vebhanga guru renyika vajohn mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dzichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesostation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel asi haaiko zvinezvi we are now in queues which are kilometers long zvakare saka hazvina kumira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika. Kunyange hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturo nedhiziri zvakawanda. VaGumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe. VaGumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi chimbi. Dambudziko remafuta rinonzi riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta. VaMufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenareta mukugaya magetsi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dzichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesostation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel asi haaiko zvinezvi we are now in queues which are kilometers long zvakare saka hazvina kumira zvakanaka.
Chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari?
I think foreign currency zvako because munhu wese ari kungoti mangunjwa ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta and tinoziva kuti mangunjwa yake role ndeyekuprovida foreign currency ka saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta.
Asi tinonzwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anekwanira. Takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel. Tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto vachiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika. Asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana nokuti still it will only be released kana maibhadharira. Endi kubhadhara kwacho okundo kuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta edhiziri. Asi zvakare muri muzvinabhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa. Mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi. Vanodarika 1,000 kana ukataura vedhiziri vese nevepetro. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari. Asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndovaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo. But handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padesk mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tiri kunzwawo kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi. And as a result, vanhu vaakuyuza magenerators, zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. So kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukari vachitaura vari parunhare muHarare. Asi Governor veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuAmerica yekutenga mafuta. Dr. Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kufikirine anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters, which is enough for the next 2 weeks. And thereafter mari of credit esi anonge atinawo tonga tichitoimisha kuti aenda revolve kuita kuti hapava nedambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa, tajonga, zvinoita ndezvekuda izvi. Masupplies efuel anoisa fuel kumasasa. Then toita anonzi maletters of credit anova iwo madebt instruments anopa kumasupplies kuti ariteriisi fuel yavo vokumasasa ionza muma service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now, masupplies ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvokuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvinoti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunozoti kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvokuita ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chokutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakanaka. Pamboita nonzi ma-time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel iriko, vasavhunduka nokuti fuel iri kudirivwa.
Vanga vari gavana webanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Jwene Mangutya, vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudomboshava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeAihua Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo, asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi, ava vanoti dombo iri harifaniri kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanikwa nakansera wenzvimbo iyoyo, kansera weMGC, saka ndokunge ataura naDA wenzvimbo yacho anonzi Prisi Kadhuve, vakawana mainvestor avo emachinese vakuda kumana kwari. Sazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kuti zvene ikoko. Saka takanzwa kuti vakamachina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoGlobal. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa pasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atengesa gomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa paita misangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chii, zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndovatoita musangano neGeoGlobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vanga vavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa makliniki. Asi chatakazoona manje tainyepwa kamapepa eGeoGlobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichadakiswa zvazviri zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makataurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP takataurawo nemutungamiri wenyika tikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vanesimba rokuditemaina, asiwo vari kuonawo sokuti aiwa kana kupi kune marock paintings unofanira kuchengetedza. Vakanditi nditaure naminister of mine, tikataurawo zvakare naminister of mine, akanditi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yechive maini.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo, vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kampani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Ministry of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera zvicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti mumaconsultations ayo ayaiita pane mastakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechiukomomwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti tipihwe ichioko homwe kuti nditengese gomo ruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge auto kuministry of mines vachitodzika vakadaro tinoite panotoitwa consultation kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu hapana pakambopinda kutengeserana ipapo anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeo Global aida kuimpersonate as the trust chairperson because pavakauya vanhu ava takavabvunza kuti what will be the benefit ye ward because munenge muchiremita mari kugovernment moremita kumopawo mutero kucouncil ko isisu secommunity chichati munotipa vakatipa zvinhu zvina zvinova izvo kuti vaitiwo hativake komboni vanhu vedu vachange vachibva muward muno two manational events vanenge vachitibatsira three vachange vachitibatsira nokugadzira maroads edu four vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda tsotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varoda kudzingwa from Dombosha.
Kanzura wekuzimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunare kuDombosha vana Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Indai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika muAfrica. Totanga nemuSouth Africa. National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechanhatu zvisinei kuti batiri ratasana nenguva yakaoma nepamusana pehuori pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzehupfumi munyika iyi. Maute muFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kurwisana kwakaitika nezuro manheru uko kwakasiya mauto marima. Maute muSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 241 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum nezuro. Izvi zvakaitwa pasi peurongwa hwekuferefeta kuburitswa nekupinda kwezvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobata dzidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa nezuro gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misaherambwe Mushonga richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemazvo. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuona dzidzo sekodzero yakakosha. Nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadewa Mavinga vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yaremekedzwa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavinga vaudza Rachel Toto weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwawo kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Hongu isusa Human Rights Watch tanyora tichitenda Parliament yeZimbabwe nebasa guru rayatanga uyezve tichitenda basa riri kutungamirwa namuzvare Priscilla Msaira Mushonga panyaya dzezvidzidzo, tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushayiswa mukana wekudzidza nezvikonzero zvipi hazvo. Tanyorawo zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gore ra2018 muZimbabwe takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadziswa chikoro nenyaya yekuti vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya, zvinova zvinokuvadza utano. Tikatsinhirawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri. Hurumende inofanira kuti ione zvaingaita kuti vana ivavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinhu zvamunopokana nazvo zvamuri kuona imi zviri mubhiri irorire risati rapasiswa semutemo?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika zvakarewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri vakwanise kuenda mberi nechikoro. Isu tinotsigira pfungwa yekuti zvakanaka kuti mwana wese pashayiwe anosara kunze. Zvimwe zvatiri kupokana nazvo isi ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku panyaya dzezvekuti vana vese kudanho reprimary nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kuvhiringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uye zvekuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhinga mupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaenderere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana vechikoro?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamira semusambangwenzi pakuti vana havafaniri kurangwa neshamu zvachose nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kutsiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekurova vana dzinorudzira mhirizhonga imwe isingazoperi inozosanganisira tichizoona mune zvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 kwete, nyaya yekurova vana haichisiyo.
Vamavhinga, sezvo muri vesangano rinorwira kodzero dzevanhu, muri kupawo here maonero enyu kuti muzvikoro umu zvinge zvichitora matanho akaita sei mukuranga vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti tinokurudzira zvakare vari kutungamira vemuzimbabwe vadzidzewo kawanda kunyanyei South Africa iri kuchamhembe kweZimbabwe, kwekuti nyaya dzekurova vana dzakabiswa kare. Vana vanotsiurwa vanonzi anenge akanganisa anogona kunzi chimbomira uri parutivi chifunga nezvekukanganisa kwako kusvika wasvika pakuti uone kuti watadza papi ungagadzirisa nenzira ipi. Nzira dzese idzodzo hadzisanganisire kurova. Uyezve ngatiregei kufunga kuti kurova ndokunoita kuti munhu apinde mugwara. Vazhinji vari kushandisa Bhaibheri kuti mwana kana asingarohwi anozova nhina anozovashi. Hazisii nguva yatare yekuti vana vanofanira kungotsiurwa vowaniswawo dzimwe nzira dzekuti kana achinga anzi kune zvimwe zvauchashaya kana kuti mumwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopuwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa mwana haateereri zvachose anozova nhini.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunare muLondon naRachel weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Nako music.
Maria.
Maria na
Marita.
Baba
Taula na imze vagadu dai.
Dai
magarabano. Razaro. Haiba. Nefani na kuva uze. Baika kika kuzitambira. Sajama go do you know if I'm bereko, Daeva would just know I'm the Ikoko. You a bit gay, I couldn't get.
Antulango Zangu and Digit Gravaka, Zipa, very celebrated a holiday. Zunzakao, Mamunikam, Namafuta, Varume, Tisa, there who should pick up a card, Zipa, whatever you funga, Mingova, Namafuta, as the way there are for a card. Very warm or card, Mungana, so there was very temperate. Holiday, I want to go out to Europe whenever I remember very holiday. I feel very good work at your
fine.
Eh, Tauratins, Gomcoma Clever, Quakadi, Cape Town. Saka point was same, Coma Clever. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chevanhukadzi chemutambo wecricket chatarisana nekunyora peji idzva munhoroondo yemutambo uyu muZimbabwe apo chiri kukweshana neNamibia nesvondo muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvineyo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsi vakukundikana kwakaita chikwata chemaChevrons kuenda ku 2019 World Cup pamitambo yemaqualifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Muteveri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho because inini ndikufarira matambiro akuita vasikana vedu.
Mutsigiri wemi West Rhinos muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudhirira Zimbabwe vachitiko kudhirira uku kuri kupera nesondo.
Namibia yanga yanyanya kuti dherera izvo hatutozoirova chatiri kudai sikuenda ku World Cup.
Mongorori wemutambo wecricket vafakambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu ore kusimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusuwo varume vakatadza kuqualify but vakadzi ava vari kusimudzira flag yedu yeZimbabwe ende zvikutoragidza kuti vakadzi ava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzo varova. Muchipaka ari kutarisira ruyamuro kubva kuna Chipo Mungeri tiri pano na Mary Ann Musonda avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufinari.
Tinotenda Kariati. Musakanganawo chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.